chinonzi nyika vanhu, nyika ruzhinji, nyika mazano, njere moto dzinogokedzanwa. Isu mazivire edu ndekuti pasati paitwa chiitiko chikuru chakadai, vanhu hadzisi mombe dzinongobopwa dzoiswa mudanga, haiwa vanhu hadzisi mbudzi dzinoiswa muchirugu. Inga kana mbudzi wani muchirugu dzinogona kutaura kuti haizvo hatichadishi, mombe chaidzo dzinopaza danga wani. Ko ivo vanhu nekutambura kwavari kuita vachinonga sose nemuromo, mukatarisa vazhinji vanga vasingashandi kwemwedzi miviri yapfuura, vazhinji havana chikafu, vazhinji havakwanisi kuriritira mhuri nokokuda kwekuti maoko avo akasungwa mbira dzakondo. Izvi zvinhu zvinoda kuti zvigadziriswe. Munoziziva kuti iyo korona isati yauya, vanhu vanokwana 8.5 million vanga vane nzara nokuda kwedraught iriko, and zvaitonetsa kuwana chikafu vanhu vachinonga sose nemuromo. Mukatarisawo vanhu vari kuinformal sector vanenge vachizvibatirawo mubato wavo wemaoko, mabarbermen, mahairdresser, mataxi driver, vanoita zvakasiyana-siyana kuzvirovera migomo, vanhu ivavo vanekwa kungonzirambai chete makatarisana. Inoita kuti tisawirana nezvinhu zvavamunangagwa zvindo zvokuti chokutanga vavangoita umbimbi ndoga. Imunoziziva kuti zano ndega akasiya jira mumasese. Saka izvozvo zvinhu zvinotinetsa kuti zvobva nekupi. Chechipiri, tinodawo kuona kuti vanhu vane kushupika dei papa nekuti korona kuti irwiswe, vanhu vanobva vapohwawo mari muhomwe dzavo pasingaiti zvematongerwo enyika kana zvemapato. Ndingati mashoko akaturwa nesoro akatikatyamadza zvikuru, akaita kuti tikadzike kuti ko mazano iwayo anombobva kupi, ko zvinenge zvambobva kupi, ndiani kuchipanga mazano iyeyi. Anopa mazano ekuti vanhu vange vachipuhwa ukasha hwakadai kana kuti kuomeswa kwakadai. So ndo mashoko mamwe kuti sati wirani nawo. Chatinoda ndechekuti vanhu ngavapuwe zvinovabatsira mumabhizimusi, vashandi vapuwe pamuhoro vanoenderana navo, tichibvisawo mitengo kana kuti matax mutero uri kutsvetwa kuvanhu panguva yakaoma kudai. Mitengo yemagetsi ichidzikiswa, mitengo yemafuta ichidzikiswa, mitengo yekutaura pamanhare mbozha ichidzikiswa, neumetura hwemuchadenga indaneti ichidzikiswa. Vasungwa vakawanda kudarika vakateswa, kuratidza kuti korona yacho iyi haisi kufamba zvakanaka.
Taonawo mubepanhau reSunday Mail nhasi munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vachiti vachamisa muri kungonyomba musingadi kubatana nevamwe pakurwisa chirwere checorona virus ichi, vachiti makataura mashoko ekunyomba mutungamiri wenyika vamunangagwa.
Aiwaka, hatidi kuita kuashaya kwokutsvaga uta nemugate. Handina munhu wandinonyomba, ndiri munhu wamwari zvikuru kwazvo. Handina ropa randakadeura, handina munhu andakauraya, handina munhu wandinovenga. Asi mukatarisa nyaya yavamunangagwa, ndakangoti nyaya yekuita nhaurirano pakadai zvakafanana nekuti moti bere rigare patafura nemunhu. Munoziva kuti panogona kupedzisira pava kuti mumwe anoda kudya mumwe, mumwe achifanira kutiza. Handina kumbotini nevamunangagwa ndavafananidza nebere, kungofananidza sekuti chimiro kana kuti chimisikidzo cheupenyu hwakaoma hwekuti vanhu vanenge vachitsvagana kana kuvhimana. Muvhimi nomuvhimi ndozvandaingotaura chete.